manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kava tereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 23 2019 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
tofanira kunge tine capacity yemaelephants about 50,000 plus but already tiri over 80,000 saka tine excess yeover 30,000 elephants saka vanhu vanogara nemaelephants iwayo vari mudambudziko vamwe kuurayiwa kwazirwa misha
musangano wakanangana nekuchengetedzwa kwemhuka uchavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mangwana kuvictoria falls asi watanga nhasi vashandi vehurumende vosimbaradza urongwa hwekuramba mabasa kutanga svondo rino
vashoma ndiwo vakatambira dzepa 28 saka kana purogiramu yacho iri kuenderera mberi tinovimbisa kuti vanyatsokurumidzisa nokuti mari iri kurasa vhalu iri kudzika vhalu yacho zuva nezuva izvozvi
hurumende yotanga kupa varimi vakatorerwa mapurazi mari dzekuti vambofanira kubatsirikana tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeafrican cup of nations iri kutambirwa kuegypt iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kudo kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mangwana vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wewildlife economy summit uyo watanga nhasi kuvictoria falls uchikokerwa neunited nations environment program neafrican union kuri kutarisirwa makurukota gumi nemaviri kubva kuangola zimbabwe botswana gambia zambia chad nesouth sudan uye vemasangano akazvimiririra uye vamiririri venyika makumi matatu chinangwa chemusangano uyu ndechekuparura urongwa hwekusimbaradza upfumi kuburikidza nemhuka dzemusango kana kuti African Wildlife Economy Initiative urongwa uhwu hunenge huchitungamirwa neafrica nechinangwa chekuunza pamwe chete hurumende vanochengetedza mhuka uye vanhu vari munharaunda dzine mhuka idzi mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika nezviwanikwa amai Priska Mupfumira
munga ari bekuziva kuti mwedzi wakapera pashura takaitaya takati elephant summit kubotswana yaibata nyika dzekaza kana ichiti kaza kutaura kuti nyika dzine kovango and zambezi frontier inobata botswana namibia angola zimbabwe nezambia ndisu tine mhuka dzakawandisa pakati pedu tine over 60% yemhuka zvikuru maelephants of the whole world kutaura kuti tanga tichigara pasi kuti tikurukure kuti tiwane kufunga nekutarisira kwakafanana kuitira kuti tigoedza kudzidzisa dzimwe nyika dzisinganzwisisi kana kuti dzimwe dzisina dambudziko rekuti vanhu nemhuka vanogarisana sei saka tiri pakuti tidzidzise vamwe nekuvabatsira kuti vatinzwei zvatiri kuedza kutaura nekuti for instance zimbabwe tofanira kunge tine capacity yemaelephants about 50,000 plus but already tiri over 80,000 saka tine excess yeover 30,000 elephants saka vanhu vanogara nemaelephants iwayo vari mudambudziko vamwe kuurayiwa kupazirwa misha kuparadzirwa zvirimwa zvekuti nyaya yacho yakatoomesa saka tida kubatsirana kuti tingabude sei ne win-win situation yekuti vanhu vedu vachigariswa zvakanaka, mhuka dzedu dzichigariswa zvakanaka, ende tichikwanisa kutapudza mhuka idzodzo zviri pamutemo zvisina kurwisana.
Asi vamwe vasingatenderani nepfungwa idzi vari kuti pakabvumidzwa kutengeswa nyanga dzenzou, vanhu vaya vanoenda kunodziuraya zvisiri pamutemo vachivhima vanobva vatonyanya kuwanda.
Dai mukanzwisa zvatiri kuita kuno kuZimbabwe, conservation yatiri kuita, chaita kuti tiite mhuka dzakawandisa zvikuru Botswana neZimbabwe ndezvekuti tanga tichiita maconservation methods aita kuti mhuka dzedu dziwande. Dzimwe nyika dzisina dzavangava nadzo shoma dzakatoparara because hakuna conservation methods dzakanaka. Isu tinoene mapazi anoona zveanti-poaching, kudzidzisa vanhu vedu kugarisana nemhuka, ende sehurumende tiri kuti nyaya yepoaching inofanira kuti tinyatsoigadzira zvakanaka, ende the number of poachers over the last few years kuno kudzaderera zvikuru. Any poachers dziri kuuya, vamwe vatoita mainternational vari kubva kunze. Saka sehurumende tinoda kunyatsochengetedza munogara mhuka dzedu kuti dzirambe dzichiwanda nemuwando watinenge tichida, asi tichikwanisawo kutapudza nenzira yakafanira.
Saka hurumende iri kuitawo sei kuti ione kuti vanhu vari munharaunda dzine mhuka idzi vawanawo chouviri?
Tatoona pano handiti nenyaya campfire iri community based. Tine nyaya yekuti munzvimbo dzigere vanhu, for instance handiri kugona rizvowo paweekend apo, uri kuona kuti vanhu vari kudzidza zvakawanda, vari kubatsirana kuchengetedza mhuka, vachibatsirwawo to enjoy the tourism iriko kunzvimbo dzavo, kwatinovabatsira kuvavakira for instance ma-viewing points, tichipo mhuka mvura yekunwa nekuchengetedza kuitira kuti ivo panoyo vashanyi ivo vaonewo chokubata. Tiri kuitawo nzira dzimwe zvakare dzokuti mhuka dzinge dziri kwadzo, vanhu vari kwavo, kuti parege kuita hondo pakati pevanhu nemhuka.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika nekuchengetedzwa kwemhuka, amai Priska Mpumira vachitaura vari parunare kuVictoria Falls. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti kutanga vhiki rino riri kusimbaradza nyaya yekuramwa mabasa, sezvo mari yemaRTGS iri kutambiriswa vashandi vehurumende iri kuramba ichishaya simba, uku zvinhu zvichiita chamuramba mhuru kudhura muzvitoro. Vashandi vehurumende vakawanda kusanganisira vana chiremba, vana mukoti, vadzidzisi vemuzvikoro zvepamusorosoro uye vamwe vakaita sevashandi vebhanga repOSB vari kuti vari kuda kuramwa mabasa kana kuti vakatotanga svondo rapera kushanda mazuva mashoma. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakasungwa nemusi wechishanu uye vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Sangano iri ndo rimwe remasangano akatanga kudaidzira kuramwa mabasa. VaMasaraure vari kupomerwa mhosva yekuchikora chibvumirano chavakapiwa pavakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuwedzera vashandi vehurumende mari, sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe.
Zvino hazvina kumira zvakanaka kuvarairidzi. Shungu tatinadzo dzokuti titaurirane, asi vatungamiri vehurumende vanoita sokuti havadi zvokutaurirana. Saka varairidzi vanobvuma kuti takamirira kunzwa kupalamendi kune petition yatakaendesa nezimta isu vePTUZ, havachakwanisi kuramba vachienda kubasa mazuva ese. Saka kubva svondo rinouya vanoti vanokwanisa kuenda mazuva matatu chete, kubva muvhuro kusvika chitatu, Thursday neFriday vombozororawo nokuti vari incapacitated. Vhiki rinenge richitevera vanenge vachizokwanisa kuenda muvhuro nechipiri chete, chitatu, china, chishanu havakwanisi. Vhiki rinoenda rinozoramba richienda kana pasina zvagadzirirwa. Vanofunga kuti vanenge vachikwanisa kuzoenda zuva rimwe chete. Kana zvikapfuura iro vhiki pasina zvaita, varairidzi vanoti vanenge vasingachikwanisi kuenda kubasa nekuti mari dzakatopera, vabhajetera mazuva aya. Asi isu sevatungamiri tinofunga kuti hurumende ine chido nevarairidzi vanoita basa rakanaka maiso kwazvo nyemba kusadzarungwa. Vanofanira kuti vakwanise kunge vachigadzirisa zvinhu tisati tasvika kuti varairidza vachakwanisi kuenda kubasa kana zuva rimwe chete zvaro. Saka iyi idano ratazivisa hurumende, uyezve ticharamba tichizivisa hurumende kuti sePTUZ tiri open for negotiation nemamwe masangano avarairidzi futi tiri open for negotiation. Asi tasvika kwokuti vatini kutungamirira kwacho ndo vari kutiudza kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa. Isu hatina mari yokuti tingavapa kuti varambe vachienda kumabasa. Saka zvatakwanisa chete kuvanyengetedza kuti vatomboendawo mazuva mashoma aya kuratidza kuti vane chidokwa chidokwa chokuti vaite basa ravo. Zvinotipawo mukana wokuti tirambe tichitaura navari muhurumende kuti vanzwisise kuti varairidzi vanhu vane shungu dzokuti varambe vachienda kuzvikoro kubetsera vana vanovai vatungamiriri mune ravamangwana, asi kuti havana mari. Saka pachidimu ndingati varairidzi vari incapacitated, basa vanoda kuramba vachiita. Vanotarisira kuhurumende kuti ichakwanisa kuti iite fast track zvinhu zvinatsa muzvikoro kuti vagokwanisa kuti vaende mazuva ese kubasa. Tasvika padanho iri nekuti tine vanhu vari muhurumende vasina hanya navarairidzi, asi dzidzo ndiyo musimboti weramangwana rakanaka. Saka tinokurudzira vari muhurumende kuti vaone kuti muzvikoro mava neorda, mava nepeace, varairidzi vatova mari kuti varambe vachikwanisa kuenda kuzvikoro.
Ko hapana misangano here iri kuitwa nemasangano anokumirirai nemamwe masangano amakabatana nevamwe vakaita sana Apex Council kugadzirisa dambudziko iri?
Apex Council takataura kubva kare kuti idhongi rakafa. Apex Council inotoshandiswa nehurumende yatingaita kuti inonzi firefighting pachirungu. Nguva yese Apex Council yanga ine nguva kubva pataka muna January umu kusvika pari zvino vachingotaura kuti kutaura nehurumende. Up to now hapana chouviri chati chabuda.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Zhou vari parunhare kumasvingo atina kukwanisa kubata vanotungamira Apex Council amai Cecilia Alexander, avo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Hurumende yatanga kupa varimi vachena vakatorerwa mapurazi mari yekubatsirikana vakamirira kupiwa mari yemuripo wezvivakwa nezvikwanisiro zvavainge vaisa pamapurazi avo akatanga kutorwa muna 2000. Asi varimi ava vari kuchemawo nerekuti mari yavari kutambiriswa haisisina simba sezvo RTGS dollar riri kuramba richishaya simba zuva nezuva zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Varimi makumi maviri nevasere ndivo vapiwa mari kusvika pari zvino pavarimi mazana manomwe nemakumi matatu vari kutarisirwa kuwana mari idzi. Murimi mumwe chete ari kupiwa mari inosvika zviuru makumi mashanu nemashanu kana kuti 55,000 RTGS. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCommercial Farmers Union kana kuti CFU vaBen Gilpin.
Ichokwadi, varipo vanokwana 28 vanenge sondo rino iri vakatambira mari dziya. Havasati vatambira vese nokuti pane nyaya dzekuadmin kuMinistry of Land iri kunonotsa vamwe. Vamwe vane makambani vasina kuzotumira makambani resolutions. Vakakumbirwa kuti vanyatsotuma maresolutions anobvumidza kuti mari iende kune munhu mumwe chete kuti ishande yakadaro. And zvakare kune vamwe individuals havana mabank accounts avo, vakazoti kuti mari dzacho dzotumirwa kune vamwe ivo vakakumbirwa kuti vatume mapower of attorney kuti hurumende igone kutuma mari kuna munosiri iye muridzi pachake.
Muri kutarisira kuti vangani vachapuwa mari?
Vese pamwe cheche vakaapplya vakazobvumidzwa about 750 pamwe chete. Izvozvi hurumende vari kuti about 500 vakagadzira mapepa acho ndivo vari kuproseswa. Asi vashoma ndivo vakatambira, it's about 28. Saka kana program yacho iri kuenderera mberi tinovimbisa kuti vanyatsokurumidzisa nokuti mari iri kurasa value, iri kudzika value yacho zuva nezuva izvozvi.
Asi harisi dambudziko rakakura here irori rekuti mari yavari kupiwa yemaRTGS iri kushaya simba? Hamusi kutaura here nehurumende kuti mari yacho iwedzerwe? Zviri kufamba sei?
Pari zvino ndiyo mari yacho yakazoiswa mubudget. Pokutangisa mari yacho yakanyorwa iri USA, but kubvira nguva yakazopinda muRTGS mari iri kuramba ichidzika. Pari zvino tinoti program inoi ingaripere yakadaro, asi kana tinoda kugadzirisa nyaya guru recompensation chairo, tinoona kuti hatikwanise kuti vanovazobvuma kupiwa maRTGS mari ichingoenda ichidzika nevhalu yakadaro.
Mungazive kuti pane vakapuwa ava vakapuwa mari chaizvo?
Pari zvino ari kutambira 55,000 RTGS, it's about $5,000. Maonero edu nguva inoi nokuti rate iri kumanya, it's about $5,000. Inogona kubetsera vamwe vasina chino, saka havasi kuramba kutambira irori. Asi kuti inyatsopedzesa nyaya guru yecompensation yese yeRTGS inozotinetsa chose.
Saka muri kuti kana makutaura nyaya chaiyo chaiyo yekuti zvinhu zvamakaisa pamapurazi apa kana kuti hatikati madevelopments aya, muri kuti imi munenge makuda kuti hurumende ibhadhare nemari yekuamerica isingashaye simba?
Ichokwadi, ndo patinogona kuwirirana.
Asi iri kubvuma here hurumende kuita izvozvo?
Pari zvino kuti tinyatso taurirana, tinofanira tane target isiri kumanya manya.
Saka imimi ongororo yamakaita mega makaita muchishandisa madhora ekuamerica kana kuti yatingati valuation,
inoda kuti nyika inoita stabilization, nokuti otherwise mari yacho value yacho iri kungoramba ichidzika. Kuti unyatsobvuma kupedzesa nyaya inofanira kuti ine fair value, otherwise nyaya yacho haiperi. Tinoda kuona kuti nyika yoona stabilization yecurrency, otherwise tongomira kuzosvikira zuva riya.
Mukuru weCFU vaBen Gilpin vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a pressure. Now we're shifting. My Instagram. Ndapada masita. Ndapada munu wese masita. Doro tadira pasita pasa varipasita pasa kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada Makaterra Studio 7.
Iko zvino tochienda kuna Mike hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina muzvari Gamuchirai Gomo, umwe wevechidiki anogara kuSouth Africa, tichibata nyaya yezuva reWorld Refugee Day, iro rakabva kucherechedzwa nepasi rose chinapfuura. Ngatiendei kuna Gamu kuti tinzwe zvizhinji. Gamu, ndinomukamuchira muchirongwa. Zviri kufamba here sisto?
Zviri kufamba medicine.
Aiwa, isu tiri pama 1-3-4-3-4 tiri kufara kana muchifarawo. Right, nyaya iri mugango wainzwa. Tiudzeiwo maonerei pamusoro pezuva reWorld Refugee Day.
World Refugee Day rinotifadza, because it's not every day that someone celebrates kuti wakabva munyika mako uchienda kune imwe nyika. And vanhu vakawanda havambonzwisisa what we go through each and every day being munyika yesiti yako, especially being in South Africa. Vanhu vemunomu vari rafu zvisingaitei, vanotidedza mazita. There is nothing as painful as kudedzwa kunzi kwere kwere. So it's painful kuva munyika ine atina freedom. Aukwanise kutaura mukombe uine mumwe wako muZimbabwe, munotoshandisa sign language muchitya kuti if we talk at any point text inokwanisa kutongomira takarohwa munomu. So to be celebrated, it's really a good thing because it's we're not here by choice.
Sezvo mati hambatu zvakanaka kuSouth Africa, chii chakaita kuti musarudze kundogara ikoko?
Reason yakaita kuti ndizodecida kuenda kuSouth Africa ndeye the situation in Zimbabwe. Hakuna mabasa. I finished chikoro. I wanted to go to university. Mari university haisi kutangika. Hapana chimwe chaunokwanisa kuita chekuti ungati ndakushanda or I can do a part-time job kuZimbabwe then go to school. So pane kugara pamba. I saw kuti it's better kuenda ku South Africa. So I decided we are South Africa because of studies. Ndaida kuenda kuchikoro andina kuda kugumira palevu yeku high school. Ndaida kuenda ku university.
Mambo bata nyaya yekuti muri kuchikoro. Chimbondiudzaiwo kuti muri kuzvita sei nekuti ku university ku South Africa uko. Ah, kunodhura kana uri chizvarwa chekunze kwenyika.
It's not easy mkoma maiki kuenda kuchikoro kuno, especially uchizvishandira wega uchibhadhara fees yacho wega. It's not easy at all. My universities ekunoku they are expensive. But hapana option, hapana chimwe chaunokwanisa kuita. Unenge uchida kuti uende kuchikoro kwacho. Zvinhu zvakazunzi zvanaka kuZimbabwe ukadzokera kunyika kwako kana usina chawina achoziva kuti hapana hapana auriwane basi. Saka uku kugadzirira ramangwana ratisingazive kuti richamira sei nesituation yemuZimbabwe.
Tinonzwa vechidiki vekuSouth Africa vachichema chema vachiti mabasa munyika hamuna. Imi muri kumawana here?
Situation yemuSouth Africa yasiyana neyekuZimbabwe pakuti zvinenge zvichinzi hakuna mabasa, but anenge ariko. Kwavariwo chavanoti hakuna mabasa inyaya yemari. Basa rinenge richinzi ariko, it means you getting underpaid. So isusu ndo watinoendera mabasa iwayo, then woshanda. And these days we facing my situations ekuti unoenda kubasa uchitsvaga basa, but then unosvika ikoko basa rawa apply ariko. Let me give my example. I applied for a job. After I applied, I was called for an interview. I went there. Ndasvika ipapo, there was no office yebasa ravakataura nezvazvo. Vakatotanga kundudza something else which is different from basa. Vakatanga kundudza about acting ma porn videos. Vadaro vanokuoffer mari yekuti you get tempted to do these things. Mukuona izvozvo ndakabva ndati inini zvandizvikwanisa, then I left. Even mumabasa macho they abuse you, like unobatwa rafu. For example, I was working for a garage. Murungu ipapo aikutuka zvekuti anokutukira your family.
Inga zvakaoma. Ya, asi nguva ndiyo yadyana nagamo. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Thank you so much, Mike. Have a good night. Bye.
Muri Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3, BigMyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzibate panapa paStudio 7 dzinoenderana nevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3, BigMyke3 paTwitter neInstagram. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove. Tosangana pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanana nekubatana nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Wande achitipa chirongwa chinotarisa zvechitendero, achitaura naReverend Dr. David Simango.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Mazita kani, ini hangu ndinonzi Tanonoka, asi nhasi Ngati taurei pamusoro pemazita ari mubhaibhiri. Tikatarisa mubhaibhiri tinoona kuti kune mazita arimo akasiyana siyana. Ndabvunza mufundisi Dr. Simango kuti pane zvinokosha here zvatingadzidza mumazita awa.
Hongu, mazita aya anokosha. Nokuda kwekuti kuti ngada kumbotarisa chokutanga kuona Mwari achipa sezvakaita vamwe vanhu mazita ari iye Mwari pachake achitovachinja kuti mazita avo sezvakaita Abrahama. Abrahama wakachinjwa zita rake naMwari pana Genesis chapter 17 verse 5. Najakobho zvekare kuti Jakobho zvinoreva kuti munyengeri. Asi Mwari paakaita musimba nomutumwa akabva achinjwa zita rake pana Genesis chapter 32 verse 28. Richibva raitwa kunzi Israel kureva kuti muchinda naMwari. NaDhanieri zvekare akachinjwa zita rake na vamwe vake Anania na Mishael vakachinjwa mazita avo panyika yeBhabhironi. Saka kushandwa kwemazita uku kunoreva kuti ko Mwari unenge aine chikonzero chaanenge achida kuti munhu zita rake rive rinotsanangura chimwe chinhu kuvanhu kana kuti kurudzo ruchatevera. Saka naizvozvo chinhu chinokosha zvikuru kuva munhu akachinjwa zita rake naMwari, not only naMwari but muupenyu chaiko zvinokosha chose kuva nezita rine zvarinoreva.
Saka mazita ari mubhaibheri aya aipiwa ane chinangwa.
Right. Ma vanhu vaipiwa mazita akasiyana siyana mubhaibheri paiva nechinangwa. Ngatimbotaura pamusoro paAbrahama akachinjwa zita naMwari. Zvaireva kuti chinangwa chake nokuti Abrahama naSara vakachinjwa mazita avo pana Genesis 17 verse 5. Tinoona zvekare Mwari achichinja zita raJakobho. Jakobho zvinoreva kuti kusiva kana kuti munyengeri. Asi Mwari paakasangana naye vakaita kusimba nomutumwa akabva amuchandura zita rake kupa zita rinonzi Israel. Nanhasi uno tinoziva kuti kune nyika yaIsrael kubvira nyika yaiva iri nyika yaJakobho asi yakazopuwa vana vake yaikunzi nyika yeIsrael. Kutaura kuti mazita ane zvaanoreva muupenyu, zvinobata marudzi, zvinobata vanhu vakawanda. Saka naizvozvo zvatinodzidza mubhaibheri ndezvekuti Mwari paaishandura mazita evanhu waiziitira kupa meseji kana kuti kupa shoko rine zvarinotsanangura muupenyu hwenhoroondo dzevanhu.
Zvaivamo here mubhaibheri kuti munhu oita zvakasiyana nezvinoreva zita rake?
Hongu, zviripo. Tine panika zvakaita zita rokuti Judas, izita rokutaura kuti iko kurumbidza Mwari kana kuti kukudza Mwari, kureva kuti Judas. Asi iye Judas wacho iye manjitapinda muNew Testament. Tinoona kuti munhu asina kukudza Mwari marana maitiri ake mwana waIskarioti paakapandukira Jesu. Saka zvinoitika kuti mumwe munhu anogona kupanduka kusaita zvinhu zvaakafanirwa zvaakatemerwa kuti aite. Nekuti shoko rinotiudza kuti takatemerwa kare. Asi vanhu vanogona kubuda muchinangwa chaMwari marirano nesarudzo dzavanopa ivo pachavo, nokuti Mwari haamanikidzi munhu kuita zvinhu.
Ndakakura ndichiitwa zvokusekwa apo neapo nekuti zita rangu nditanonoka, saka ndaita sokuti ndinonoke apo neapo. Kana takatarisa pane zvino kwanhasi, zita rinopa shanduko here pamunhu?
Mr. Wande, regai ndikutsanangurirei kuti nedzimwe hama dzakateerera kuti kuva nita rako rawakapiwa navabereki vako hausiwo vakarosarudza zita iroro. Hapana chakashata kuva nezita rawakapiwa navabereki vako. Chinokosha nhasi uno panyika yataikurarama ndechokuti upenyu hwemunhu hushandurwe nezita raJesu Kristu. Nyange uine zita rakaita sei, asi iwe ukagamuchira Jesu Muponesi, upenyu hwako hunoruramisa. Munhu haaruramiswi nokuda kuti une zita rakanaka. Tine mabhinya nevanhu vanoenda zvisakarurama asi vaine mazita akanaka. Saka chimwe tochimboti sezvamunotsanangura mufananidzo wenyu kuti tanonoka Wande, hakusi kureva kuti muri munhu aingononoka nyange saizvo sezvaunotsanangura pake. Inyaya yekuti zvanga zviri mamuri, asi nokuda kutiko imi mukazouya kuna Jesu manje noupenyu hwenyu hwuchishandurwa naJesu, munokwanisa kuita zvinhu zvamaa musingagoni kuita kare, nokuti Jesu basa rake chairo nderekuchinja vanhu nokupa.
Aiwa, tinotenda zvikuru apo Reverend Dr. David Simango. Vateereri pamitambo inhabvu yatambwa nhasi, Morocco yarwa Namibia 1-0. Mutambo uriko iko zvino Senegal 1 Kenya 0. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda wako VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Le jona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlazi mashumi mavili lantathu kunhlangula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi ayisikho ukuthi kungaba yinto engahambanisa ikhonomi ngoba ungananzelela abomama laba bezimhlophe amapostori ayikhona lokhu ethengisa imali emkambona eminyama.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ukugugudeka kwemali yeZimbabwe kubangelwa ngenye inkampani enkulu angayivethanga ngegama kodwa athi ithenga idola leMelika ezitaladeni. Kambe ingaba yiphi linkampani?
Abanye bathi is captive to ama-faction akhe uZANU-PF and kumele yenze intando yabo from the security cluster and so on. So bambophile izandla.
Ukubhidlika komnotho sokudale ukufuthelana okukhulu phakathi kwamalunga ebandla leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ukugugudeka kwemali yeZimbabwe kubangelwa ikakhulu ngenye inkampani enkulu athi ithenga idola leMelika esitaladeni lapho elithengiswa khona ngesilinganiso esingena kumadola eZimbabwe alichumi kusiya kwalichumi lantathu. Kuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla uNcube akayibethanga ngegama linkampani kodwa uthe uzathatha amanyathelo okulungisisa lolu daba maduze. Lanxa esethesa inkampani eyodwa le umlando wokuthenga idola leMelika emkambeni wensitha yinto eyazakalayo ukuthi amankampani amaningi eZimbabwe athenga idola leMelika esitaladeni ngoba lingatholakali emabhanga. Khona kungaba yiphi linkampani esolwa nguNcube? Sixhume ingcwethi yehlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Njoba esexplainile ungakulalelisa uyakhuluma ukuthi inkampani le ilama-subsidiary almost across the economy. So ilokuyindlela ukuthi ngaba ingani singathi iyimonopoly. My giant ungago kuyikhonoma encane njengayethu. They can be the bully, they can be the elephant in the market and then cause such. Abanye lokhu sikwenza ngananzelela thina esithengayo emkambeni omnyama thina abantu okwethu ayisikho ukuthi kungaba yinto engaphambanisa ikhonomi ngoba ungananzelela vele kuqala siqala thina kobulawala abomama laba bezimhlophe amapostori ayikhona lokhu ethengisa imali emkambeni omnyama loba ikhonomi isahamba kuhle. Loba ngazi ukuthi khona ngabe eMelika khona iBlack Market. But kusuka kuhluphe mase sithi amakampani amakhulu, ama-giant economy ebe se-trader kuBlack Market. So kusenza iBlack Market ibe nkulu than the formal market. Yikho lapho kuba le problem khona. Kodwa iBlack Market ingahlali khona for kunoko ma-convenience labona lo bantu nje abayenza khonoko kuncane. Hayi amboni kusuba lo hlupho. Kuba lohlupho mase ubona sukusenzakala njengakhona ukuthi kule nkampani enkulu ene-capacity enkulu kuyenza khonokho.
Ukhona kungaba yiphi linkampani ekhulunywa nguNcube Ishoko ngokubona kwakho?
Maningi amakampani amakhulu ungakhangela ikhona i-Econet, ikhona i-Insco, ikhona i-World Mutual. So ngamakampani emathathu nalawa enyangoni ngaba yiyo ikampani yakhona. Uthi yipha itsho angabe ngitsho ngoba nelila kudiscribe ngayo yiwo amakampani agijima sike sithi angaphosa abe ngamamonopoli wona lawo ngoba ungakhangela angena endaweni eziningi ze-economy.
Enxa sithi uzathatha amanyathelo maduze nje iwapha amanyathelo la akhuluma ngawo?
One of them ukuthi ama-commission ethu kuzo capacitate abe le ndlela yokusebenza njalo abe efficient ungakhala indices kulimala kungasima commission kangeli competitions and tariffs commission prize commission lezi imsebenzi yabo vele ubekhala into ezinjalo njalo beqondisa ngoba banakho indlela zokukhangela ukuthi lokhu kungabe sokulawula njalo phezwa konoko ulakho yena ukusebenzisa imithetho njengama anti-money laundering regulation le exchange control and reserve bank. So nxa ile evidence konke lokhu engakusebenzisa ukuqeda kubungezwa labo bungabe senziwa ngamakampani.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxelaye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
Ukudilika komnotho weZimbabwe okuqhubekayo sokubangele ukufuthelana okukhulu kubandla leZANU-PF. Ngokubika kwephephandaba leStandard, abasakhulayo baleli bandla bethesa ezinye iziphathamandla zabo umlando wokubhidliza umnotho ngemisebenzi yenkohlakalo egoqela ukuthenga lokuthengisa idola leMelika emkambo wensitha. Ngokunjalo abasakhulayo laba bathi sebesethuselwa iziphathamandla lezi. Ukufuthelana lokhu kuza ngesikhathi izisebenzi zikahulumende zisithi zizagalala umsebenzi kuqala kusasa zikhonona ngeholo eliphansi. Ezinye ingcwethi kwezenotho zithi umnotho welizwe ungalungisiswa kuphela nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engaletha inguquko kwezombusazwe la kundaba zamalungelo okuza kwenza adlelane kuhle lamazwe athuthukileyo afana leMelika. Sixoxele enye yalezingcwethi umnumzana Kelvin Manduna saqala ngokumbuza ukuthi nxa inguquko le iyiyo exakiye umnotho weZimbabwe kungani umongameli Mnangagwa engayamukeli.
Abanye bathi is captive to ama faction akhe uZANU-PF and kumele yenze intando yabo from the security cluster and so on. So bambophile izandla. Number two, kumele sikhangele i-CV yakhe. Umnangagwa akala track record of ama reforms and I think it was very unreasonable for us as Zimbabweans ukuthi sithi umuntu in the twilight of his career segugile eyenza into which he has never been able to do throughout his career of 40 years in government. He was never known as a reformer, Umnangagwa. So I think lati our expectations were unreasonable ukuthi sicabanga ukuthi uzakwanisa ukwenza ama reforms kathesi. Umuntu ozayenza what he is used to ukuthreatena and so on. So nxa ubona ama price ekhwela bayathreatena instead of ukwenza ama reforms to address those issues.
Indaba ye-inflation Manduna esingathi kukhwela mahlayana kwentengo iyaqhubeka. Uhulumende sizwile esithi i-inflation sifike phose ku-100%. Lanxa wena labanye lisithi yedlula khatshana khonapho. Akhona yini amanyathelo obona ethathwa nguhulumende ukwehlisa i-inflation lokuyenqabela ukuthi ihlale ikhuphu kanjalo nje?
Well, we expected it. Enxa ngizwile interview kaMnangagwa, ngazange ikhulume, uyenze interview a few days ago, ngazange ikhulume ngendaba ye-inflation. In fact, impendulo zakhe bengibuza ngendaba ze-currency. Ngimzwile sithi Zimbabwe is the strongest currency in the region. Itshengisa ukuthi ngumuntu ongazwisisi financial and economic issues. What is driving inflation? Yoni currency yangkhona ama fundamentals ayo. Khanya ngumuntu ongazwisisi. So I am not optimistic. Ngiyabona ukuthi bazazama ukuletha enye currency. Perhaps in part kuzama ukudila layo inflation. Layo i-currency le ngoba kuyabe kungela trust ingena kusasa iyabe lose i-value same way. So I don't know if sesiphenduka ku-2008 kumbe sizabona ukuthi bazazama okunye sometime this year.
Umnumzana Kelvin Manduna ingcweti kwezeno to njalo uqhuba izifundo ze PhD e Howard University konapha eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Kenneth Ncube ongisakhulayo ophila kwelengilandi. Sixoxa ngosuku lweWorld Refugee Day olusanda ukuthakazelelwa ngamazwe wonke emhlabeni ngolwesine olwedluleyo. Asambeni siyoxoxa lomnumzana Kenneth Ncube sizwa kunengi ngodaba lolu. Mnumzana Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Ngiyakwamukela ehleleni, ngiyaphila njani?
Hayi, mina ngiphilile Kenneth. Udaba olukhona egudwini uluzwile, awusitshela umbono wakho mayelana losuku lweWorld Refugee Day.
I-Refugee Day lapha siyayithakazelela kakhulu, sibonga kakhulu uhulumeni waleli lizwe, ikakhulu owe-Labour. Mina ngafika lapha ngo-2006, ngangisasemncane ngela-17 years. Ngaphatheka kahle kakhulu lapha njenge-refugee, ngathola amaphepha, ngizihlalela kahle, angizange ngaba lohlupho.
Wena njengomuntu ongisakhulayo, ubona ngani kunzima na ukuphila emazweni?
Kwesinye isikhathi kunzima, ikakhulu uma usanda ukufika. Njengami ngasuka ngisuswa ngu-anti ekhaya, ngiwanti ngisiza lapha, kodwa sengajwayela impilo yalapha, sengiphila lapha, sengilemuli lapha, ngilabantwana babili. Impilo iraiti, ekhaya ngiyavakasha, kodwa impilo iraiti lapha, ngamukeleka kakhulu, ngifila like at home.
Kahle kuyini okwenza ukuthi usuke eZimbabwe?
Isimo sezombangazwe ezangenzayo kanye lezomnotho njalo, abazali bami bahlukumezeka kakhulu, ngagcina ukuthi labo babaleka ekhaya, ngasala sengisele lo anti. Nguye engangihlala laye u-anti la, wayesehlukumezeka ngendaba yabazali, wagcina ngithatha engithumela khona ngapha e-UK laye waya eBotswana.
Njengoba ushilo wathi isimo sesomnotho njalo sezombangazwe eZimbabwe yiso senze ukuthi usuke eZimbabwe, yena uhulumende wakwele ngilandi uphatha njani abantu abayisiphepheli?
Uhulumende wakuleli lizwe uyahlonipha kakhulu abantu abayisiphepheli abakwamanye amazwe. Njengami ngafika ngisasemutsha kungela muntu engimaziyo khona lapha, bangigcina kahle kakhulu, bangidingela konke lama-social worker. Yaye ngincedisa konke engangikwenza, ngoba esikolo ngangihamba kahle ekhaya. Khona lapha ngafika ngathola imfundo nyana, sengilamabhizinisi ami engiwayenzayo kathesi, ngiphila kahle kakhulu.
Kulumnyaka sibone izizalwane zeZimbabwe ezike zathola amaphepha we-asylum bexoshwa kwelengilandi. Ubona ngani lokhu kungaba kuyinto ezaqhubekela phambili na? Njalo wena uzizwa njani ubona izinto ezinjalo zenzakala elizweni lapho ohlala khona?
Lokho kuyatholakala kumbi kakhulu, ikuthi uhulumeni esesilayo wakhathe akasafani naloya uhulumeni mina engafika kunguye obathoni bule. Kathesi sokwenzeka ukuthi abantu thole ukuthi babuyiselwa, ikakhulu kuleli lizwe li-strict kakhulu, kuyafanela ukuthi abantu benanzelele abakwenzayo, ngoba icala elincane elikungenisa ejele 2 months or more liyakwenza ukuthi ugcine uluze amaphepha akho.
Hayi ke, sikuzwile kahle. Qiba uhlelo unikeza abameli bamazwe atshiyeneyo amazwi akho amayelana ngendlela ubona ngani abantu bokuza kumele baphathwe ngayo.
Bona kufanele ahloniphe abantu bokuza, bebanikeze ilungelo labo, njengoba umhlaba lo ngokaNkulunkulu wasomhlaba womuntu. Njalo kufanele ukuthi abantu bezwisise ukuthi kwamanye amazwe abantu babe behlukumezekile ngokwempilo, njalo abanye basuka kuyikuhlupheka.
Bona abantu bokuza-ke kumele baziphathe njani?
Abantu bokuza labo kufanele ukuthi ikakhulu angithi mina abakithi, kufanele ukuthi lapho abakhona belithande ukulandela umthetho yalelo lizwe, lapha umthetho walapha unzima kakhulu wena njalo bastreet ngomthetho wabo ma ukhula umthetho abadlali njalo njengasekha ukuthi uyenze something ugcine uthola indlela zokuphunyuka.
Mhm, ayithi kuzwile kahle K, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Ya, kubonga mina.
Isikhathi du mthwakazi omuhle silugciba lapha uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanele kwalamhla olubalulisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Big Mike ngohlelo lwabasakhulayo. Singene kwezamasiko lokuphila kwabantu Silo Gibbs Dube.
Senganamasiko wenziwe manje ngobaba mkhulu babelobola
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo. Namhla siqhubekela phambili sixoxa lobaba uIsaac Mpofu, umlobi olodumo. Okwamanje ke ule nhlanganiso okuthiwa imvuselelo yolimi lamasiko esiNdebele, sixoxa ngokuvuselelwa kolimi njalo lokulondolozwa kwamasiko esiNdebele.
Abasakazi abaningi ikakhulu lapha ekhaya bayagiliza kakhulu kazi abalaleli ikakhulu abantwana bese bethatha ukholoko okuthiwo ngabasakazi ukuthi selululimi lwakhona ulimi oluqondileyo. Athi isiNdebele silendlela zokuchaza izinto eziningi. Bayaphambanisa njalo bayalahleka abathi isiNdebele kasikwazi ukuchaza ezinye izinto. Bayalahleka. Okwenzakalayo yilokhu, yebo kambe ziningi izinto zalamuhla zesimanje ezintsha ezifikayo esasingelazo, kodwa ke siyaweboleka amabala awo, sisebenzisa amabala abo labo abaletha lezi zinto. So kodwa siwakhulume ngendlela yakithi, sithi thina ibhasikili hayikhona ibhayisikile, imota. Asitsho ukuthi imoto car, sithi imota. Kube kuningi ke ibhoyila sithi libhayela, ngesintu itar sithi itara. Wonke siboleka sithatha lawo mabala, kulungile kuhle lokhu. Sikhulisa ulimi lwethu ngokuboleka amabala abanye, kodwa nxa siweboleka sesiwangenisa endleleni yethu yesintu, siwakhuluma ngolimi lwesiNdebele.
Singathi khonapho-ke kunhlanganiso le libaningi kanganani ukuthi kuzagcina sibele kulungiswa kuqoqwa kulotshwa ingwalo njalo kuqoqwe ukuthi abantu bangahlangana ngaphi bexoxe ngolimi lwesiNdebele.
Isiziminyaka emihlanu manje inhlangano le yomuntu wonke, kodwa ke ama ile nhlanganiso labakhokheli bakhona okwabo abayibona mphakathi wenhlanganiso, labakhangeli bayo abalishumi lanye esingathi abathi ngesikhiwa yibhodi yakhona. Bese kusiba-ke labanye labo abangenayo emhlanganweni, sihlangana sikhuluma sonke sibone ukuthi uthini. Engikukhuluma sibili kakhulu Dube kulesi sikhathi ukuthi okwakhathesi silungisele umhlangano omkhulu mhlakantulikazi zimathumi nemathathu lanye ngesikhiwa July 31. Silo mhlangano eholini yeSt. Mary's laphana kulo Bengula Street, iholu yamaRoma iSt. Mary's. Besifisa ukuthi abantu beze bazogcwala ukuthi phambi sikhulumeke, sibenze ukuthi bananzelele bakhwabithe ulimi lwabo lwesiNdebele, bachiye okuningi. Ikakhulu esikusolayo yikuthi alufi nje kuphela, kodwa luyagajelwa ngezinye izindimi.
Akutsheleke abantu ukuthi abafuna ukuthi befise ukuthi babuye emhlanganweni lowo mkhulu, kumele benzeni? Bakhulume lobani?
Sesinqusile siyaphandelela izincwadi zokumusa abantu labaculani lani ngabeze sibili akulambadalo ngaphandle ukuthi sizabanusa ukuthi ngaba joine babe yimanye babe ngamalunga ukujoina kwakhona kuthatha amadola amabili kuphela ngomnyaka.
Hayi, siyabonga kakhulu ke baba Mpofu. Ungathelela kusasa baba.
Hayi, edube baba.
Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba uIsaac Mpofu, umlobi olodumo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube Dilani.
Uyawazina masiko wakhe. Ela manyama.
Sibonge ke ijaheli dala uGibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo labalaleli lababukeleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngitheke sikhangele encwadini ekaJakobe isahluko sesihlanu. Amavisi amalutshwane siqala kweka 18 okulesihloko esithi ukukhuleka 18. Kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na, makakhuleke. Kukhona owenamileyo na, makahube. Kukhona ogulayo phakathi kwenu na, makabize amalunga ebandla amkhulekele, amgcobe ngamafutha egameni lenkosi. Umkhuleko ukholwa uya kumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma enzile izono uza kuthethelelwa zona. Ngakho vumani izono omunye komunye, nikhulekelane ukuba nikhulukiswe. Umkhuleko oqinileyo olungileyo unamandla kakhulu. U-Eliya wayengumuntu efana nathi, wakhuleka nokukhuleka ukuba lingani alinanga emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha 18. Wabuye wakhuleka izululana imvula nomhlaba wathela izithelo zawo. Zinhlobo ezithandekileyo sikhuluma ngokukhuleka. Lapha ukhona okhulekayo abe khona okhulekwayo. Sizowuthiwa umkhuleko lo ulamandla amangalisayo. Siyazi ubana imizimba yethu xa ingezwa kuhle nxa sigula siyanatha amaphilisi, sinathe nemithi, sihlatshwe lamajekiseni. Lokho uthi ungawuthatha kumbe uhlatshwe, iningi labantu uze umdeda isengcono kakhulu ngoba lokho kuqonda enyameni emzimbeni uqobo. Kodwa ke phela umuntu kenziwanga ngenyama kumbe ngomzimba wodwa. Kule ndaba yomphefumulo eyiyo eyenza ubana kube yilokhu othi uyikho khona wena. Lawu-ke uyadungeka kwesinye isikhathi umphefumulo. Inyama nxa ihlukuzeka lo mphefumulo izikhathi eziningi lawo uyakhathazeka. Abe sesithi-ke uJakobe njengoba esitsho, nxa ekhona ohluphekayo phakathi kwabantu kakhuleke, nxa ekhona ojabulileyo kahlabele. Baningi abantu abahluphekileyo njengoba ngitshilo, abanye bahlutshwa yinyama yabo emzimbeni. Kodwa-ke abaningi bahlutshwa ngumphefumulo, ngumuntu ongabonakaliyo ongaphakathi kodwa ophilayo, onguye ozwa ukuhlupheka lokudubeka lokucabanga lokungalali lokudinga izinto lezi ezenza ukubana impilo yakhe ibe ngcono. Kube sekuthiwa-ke xa kunjalo kasikhulekeni, sicele kuNkulunkulu ngoba kawukhuleki entweni kumbe emntwini ongelamandla odlula awakho. UNkulunkulu ngusomandla, umnini mandla wonke, yikho kumele-ke sikhulume kuye. Sikhulume laye simtshele okusihluphayo. Uthi kuthiwa umkhuleko womuntu okholayo uyamsindisa ogulayo. Sengitsho umuntu likamkhulekela ngomkhuleko wokholo oluqinileyo ulakho ukusila lowo muntu. Ilizwe lakithi njengoba kungenje singalifasa lo muntu ogulayo. Nxa ilizwe ligula labantu abaphakathi kwalo bayagula. Ngakho-ke sifuna abantu, kudingeka abantu abalamandla lomthandazo oqinileyo onjengoka-Eliya. Abantu bakhuleke bazibeke kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu hambela ngapha ngakithi usifisi sicela ke sidinga imithandazo yokulungisa imphepho umuntu yabantu imizimba yabantu kanye lelizwe lakithi lifuna imikhuleko efana ka-Eliya imikhuleko ezazwakala ezulwini uNkulunkulu aphendule asikhuphe phambi kokuhlupheka konke lokhu uNkulunkulu esigodini esiphansi uNkulunkulu esiqongeni sentaba ukhona uyalalela uyezwa uyaphendula imithandazo uNkulunkulu asizwele abagulayo ngegama lenkosi umkhuleko wami ukuthi silani lihlale kahle lezimuli zenu umkhuleko wami ngaleli lizwe uNkulunkulu asizwele sivume esikwenileyo njengoba thoma sivume izono zethu uNkulunkulu ke abe sesithethelela asinike impilo engcono
akuyiqibe mfundisi
asikhulekeni bazalwana abathathelayo uNkulunkulu ngehlulwa lutho yena mnini mandla wonke iba lathi-ke nxa singathi kasizwa kahle ngaphakathi emntwini ongaphakathi size ngakuwe ngobana wena uzasiza mkhulu wena ufanele ukubonga khuphe ekuhluphekeni sibekeni endaweni yokujabula uNkulunkulu abe lathi sonke sivela manje sizobona phakathi amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla silethemba libusisekile ngentshumayelo yanamuhla sekhangele imidlalo ye-Africa Cup of Nations 2019 eqhubekayo kwele Egypt. Iqembu leMorocco linqobe eleNamibia nge-1-0. ISenegal idlala leTanzania sikhuluma nje njalo ziku-half time. ISenegal iyakhokela nge-1-0. Umdlalo olandelayo uphakathi kwe-Algeria le-Kenya ngo-10 o'clock. Sewisile ehlabela ke kamnandi esiqhubela uhlelo lwethu lamhlanje kulilanga langesonto. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube uthi ukugugudeka kwemali yeZimbabwe kubangelwa ngenye inkampani enkulu angayivethanga ngegama yona athi ithenga idola leMelika ezitaladeni. Ukuphindika komnotho sokubangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwebandla leZANU-PF kwanele mthwaka zomuhle
olivalelisayo ngenjabulo enkulu. Ngontungamile inkomo ngithi asidibaneni kwezekuseni ngwa fast 6 matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.